Nyaya yakadai so inyaya isina kumira zvakanaka even fananidzo iri kubuda yekuti munhu ari kurwara ari muchipatara ende uyezve ane ngetani mumakumbo zvinhu zvisingapi chimiro zvakanaka yatingati kukoshesa kunoita hurumende yekodzero dzevanhu apa right to health is zvirimo mubumbiro redu remutemo and kana irimo yakadaro ne zvakare inonzi right not to be treated ndakutaura nechirungu in an inhuman and degrading manner opuchizvo zvatiri kuona izvo kuti vari kubatwa zvisina hunhu vari kubatwawo zvekare vasingakoshesiwo utano hwavo saka mifananidzo yakadai so inenge ichibuda iri ngota dzayo kusakoshesa kunoitwa kodzero dzevanhu nehurumende
asika vehurumende vanochengetedza majeri vane kodzero yekuita izvozvo kana vachifunga kakuti munhu anogona kutiza vamasii
vajobscaler haizi mhondi vajobscaler havana kubatwa nemhosva yokuti kuda vangakwanisa kutovhiringidza vanhu kana kutiza vajobscaler vane nguva vari mumuchizarira and ini tinoona sekuti iyo inyaya yengetani kana kuti njema idzo dzidzi inyaya inofanwa kuve ichipuwawo like madegrees of crimes and kana munhuwo achipomerwa mhosva yakaita sevajobscaler isina chatingati chokuita neyatingati moral trepitude zvisinei nekuti vakakwadza munhu kana kuti idanger kusociety handione sekuti kuda kuiswa ngetani kusvikira vapinda pamubhedha wechipatara vachingori nengetani zvinhu zvinotaridza chimiro chakanaka kana kukoshesa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe
mamwe magweta awo anoti zvakare vanogariswa vari vega munoona sei nyaya iyoyo
kugariswa vari vega pachirungu inonzi isolation and isolation tichitarisa kodzero dzevanhu kana kuti mahuman rights inoita amount kune yatinoti torture saka kugariswa vari vega zvinhu zvokuti pamusoro penyaya dzavo dzavari kupomerwa vari kusubjectwa zvekare yatingati torture yekuti vagariswe vari vega izvi zvisingafanirwo zvichiitika especially panyaya iri kupomerwa vajobscaler vajobscaler sezvatataura havasi kupomerwa nyaya yokuti vakaponda munhu havasi kupomerwa nyaya yokuti nangwe varimo muchizarira imomomo vangatadziwo kuindarapta nevamwe vasungwa
asika takaona vachichenurwa pane imwe nyaya vamwe vehurumende nevezanup f kavamasiye vachiti zvinoratidza kuti matare akazvimiririra uye hapana kumbunyikidzwa kwavari kuitwa
mutauro wakadaro iyo mutauro usina kumira zvakanaka nokuti vajobscaler vanofanwa kuva vasitori kana mumujere vajobscaler vanofanwa kuva vasina kana mbovhira vambosungwa saka kuti vezanup f kana kuti ava vehurumende kuti vacelebrate kuti vabatwa vasina mhosva and vachipembedza matare emakodhi izvinhu zvinosoresa chaizvo because iko zvino tichitarisa kuti vajobscaler vagara mwedzi inokwanisa kutopfuura gore vari muchizarira only to be found kuti havana mhosva zvinhu zvinoitisa kuti zvisorese yatingati judiciary system yemuzimbabwe kuti inotogarisa munhu muchizarira ichitomunyima yatingati mari yechibatiso vachiti munhu ane mhosva iye achizobatwa asina mhosva